Vachipindura chikumbiro cherubatsiro kubva kugurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube mutsamba iri mumaoko eStudio 7. Sachigaro weParis Club amai Odile Ronald Basso vakati hakuna kukanganwirwa zvikwereti kana kupiwa zvimwe kuchaitwa Zimbabwe kana isina kuvandudza zvinhu munyaya dzezveupfumi nematongerwo enyika. Ichi chibhakera chematsinga nzungu kuZimbabwe nekuti yanga ine chivimbo chekuwana donodzo kubva kuParis Club uko yagara ine chikwereti chinodarika mabhiriyoni matatu. Gungano iri rinotiwo mari dziri kupiwa Zimbabwe kubatsira kurwisa chirwere cheCOVID-19 dzinofanira kushandiswa zvakanaka kuti vanokweretesa mari vazode kubatsira mune ramangwana. Asi vachitaura kudare reSenate nemusi wechina, Vancube vakati vaisa mitemo yekumutsiridza upfumi, asi pane makoronyera ari kuvhiringidza zvirongwa zvavo nekutengesa mari pamukoto. Mapurisa anotiwo vanhu vanodarika mazana maviri vasungwa kusvika pari zvino nekuramba kutambira dhora remunyika vachinzi vari kuchikora mutemo weBank Use and Suppression of Money Laundering Act unoti wose anoramba kushandisa mari iri pamutemo anosungwa. Kuti danho iri rinoshanda? Tabvunza nyanzvi munyaya dzezvemabhanga uye vari nhengo yeZANU-PF vaGilbert Muponda.
Mutemo unotaura kuti Zim Dollar kana Bond Note kana RTGS imari inotenderwa seyatinoti iyo legal tender pachirungu. Saka imari yekuti unofanira kunge uchitambira kuti munhu abhadhare chero nechipi chaada kutenga muZimbabwe anokwanisa kushandisa mari iyoyo. Chaungatongoita kupa rate apa ndopa unokwanisa kunge uchichinja rate yako kuti rate yako ienderanewo nezvaunenge wakatarisira.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inodzidzisa paDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano vane maonero akasiyana.
Ndinoona riri danho risina kunaka nekuti vanhu pachezvavo havana mhosva. Vanhu vakumanikidzwa nemitemo yaiswa nehurumende kuti varambe maZim Dollar. Hurumende haisi kuziva kuti ndiyo yakonzeresa kuti vanhu varambe maZim Dollar. Vamangudya nehurumende vakasuspenda kushandiswa kweEcoCash. Vakazoti vanhu ngavachibvuma kushandisa EcoCash pamunhu woga woga, asi vakaramba vakadzvanya vakasuspenda maagent line nemamerchant lines. Mamerchant lines nemaagent lines ndiwo anoshandiswa nevanhu mumashop pakutengeserana kwavanoita. Kutaura kunoku, vanotengesa manewspaper mavenda nevanhu mumashop nevanhu vari kumusha havasi kukwanisa kuti vatambire mari neEcoCash nekuti maagent line nemamerchant lines haasi kushanda. Saka vanhu voita sei kunhaye veduwe? Votambira sei mari yacho iyo yeZim Dollar?
Mashoko avamugano aya atsinirwawo nenyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe.
Maonero angu ini kurambwa kwemari yemuno kana tingati mabond notes nevanhu vanotengesa kwakonzerwa nekuderera kwemari yemuno kuramba kuchiitika zvikonzereswa nedambudziko rechronic high inflation. Saka ikonomi yakaita matambudziko einflation anoparadza mashandiro akanaka emari, zvoita kuti vanhu vakawanda washaye confidence mumari iyoyo, especially malower denomination notes. Nekuti kana zvinhu zviri kuramba zvichikwira unenge wakutoda mari yakawanda mirwi nemirwi yemalower denomination notes kuti unge uchikwanisa kutenga zvinhu muzvitoro.
Kunyange hazvo paine maonero akasiyana-siyana pamatanho ari kutorwa nehurumende, vakawanda vari kutenderana kuti Zimbabwe inofanira kuwandudza zvinhu munyaya dzezveupfumi nekutengesa zvinhu zvakawanda kunze kuti iwane mari yekunze uye kugadzirisa nyaya dzezvematongerwo enyika. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.